Vatambi gumi nevatatu pamwe nevatambi gumi nevanomwe vechikwata chenhabvu chevanhukadzi ndivo vachange vachimirira Zimbabwe mumakundano emaOlympic Games ayo ari kupfungaira utsi svondo rinouya. Ichi ndicho chikwata chikurisa chatumirwa neZimbabwe kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza mumakundano aya. Kunyange hazvo vamwe vatambi varipo vari vanozivikanwa kubva kuma 2012 London Olympic Games. Kune vatambi vakaita semhanyi wenzendo refu Rutendo Nyahora, mutambi weachari Gavin Sunderland, mutambi weequestrian Camille Kruger, mumhanyi wenzendo pfupi Tatenda Tsumba, pamwe nemhanyi wenzendo refu zvekare Patson Lovu, avo vari kumaOlympic Games kekutanga muupenyu hwavo. Sachigaro webhodhi reSports and Recreation Commission vaEdward Swela vanoti havasiisa tambo kuti vatambi ava vanofanira kusvika papi apo vari kukwikwidza. Mutuini ane mukurumbira Casey Coventry, uyo ane menduru sere kubva kumaOlympic Games a2004 na2008 pamwe naShawn Gunn, ndivo vachange vatsvaga menduru mumvura. Michael Nicholson achange achikwikwidza mune zvipfuti. Andrew Pebbles naMitchell Thorncroft vachange vachikwikwidza vari mumvura murowing. Gavin Sunderland achitamba nebhiza muequestrian. Vamhanyi ndivo vakawanda muchikwata cheZimbabwe ichi. Vamhanyi venzendo refu Wilimai Juwau naCuthbert Nyasango, avo vanobva muHarare, pamwe naNyahora uyo anogara kuSouth Africa naPatson Lovu uyo anogara kuAmerica ndivo vari kuvaka chikwata chine mutsindo ichi. Pane nzvimbo zvekare dzevamhanyi venzendo pfupi idzo dzakabatwa naGabriel Mbumbure naTatenda Tsumba, vese vanogara kuAmerica. Asi kune veruzhinji muZimbabwe maOlympic Games zvinoreva Casey Coventry. Muteveri wenhabvu vaDonald Nkadzino vanoti kunyange hake makore atifambei vachitarisa pavatambi vese veZimbabwe, Coventry ndiye chete angangounza menduru kumba.
Zvinhu zvinofadza Sterekio sezvo Zimbabwe ichinge ichitimirira kumaOlympics uku, asi mitambo yacho yakatiomei vatitarisa timu dzetichange tichikombita nadzo, asi ndinoona Casey Coventry ari achauya nemhenduro.
Muteveri wezvemitambo Fanuel Dhaka anoti ari kuona Coventry achiregedza zvekukwikwidza ari pamusorosoro.
Ndo maOlympics games ake kupedzisira, hazviite kuti Casey Coventry abude asina kana medal kana one. Ndezvongoratidzawo kuti chi akaita a successful career in a life. Saka ngaite chi, ngaitewo medal kurakidza kuti zvakanyatso kufamba zvakanaka.
Asi muongorori wezvemitambo vadzidzai manishona havasi kugutsikana nechikwata cheZimbabwe vachiti ivo panenge paita mashiripiti pakabuda menduru imwe chete.
Handitombofungi kuti tingabude nemedal, cause performance yavo yakadhaka compared kune vavanhu vavarikuta se vari kukombita navo.
Asi vatambi pachavo vari kutarisira kuita mashiripiti. Murayiridzi wemamaiti Warriors Shadrick Mlauzi anoti chinangwa chavo ndechekusvika mumakota fainari enhabvu yevanhukadzi. Wilimai Juwau uyo anoti haasi kuvimbisa menduru anoti chinangwa chake ndechekupedza ari pavamhanyi gumi avo vachatanga kurova tambo. Juwau anoti chichanyanyova kuvadza masiyano emamiriro ekunze ekuBrazil uko anoti kunopisa zvinotyisa.
Temperatures ari kurio anenge ari elitic challenge, saka maybe ma first athletes anogona kumira rekuda kutadza kuita cop up nenhau yetemperature. Saka tichangoshingawo kungoita cop up nematemperatures nesituation yatichandosangana nayo.
Mamaiti Warriors ndivo vatambi vemuZimbabwe vari kutanga kupinda munhandare apo vari kusangana neGermany nechitatu mumutambo wavo wekutanga weGroup F. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.